manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 4/2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Wakakwira nezuro kusvika pamazara matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625. Vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika Grace Mutandwa aradzikwa nhasi kumarinda eGrand Forest muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 625 vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro vatanhatu vari vanhu vakabva kuSouth Africa, mumwe chete akabva kuBotswana uye mumwe chete ari munhu agara ari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 176. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4249. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 75485. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vafa vadarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvisere. Kunyange hazvo munhu wese ari kugara akangwarira kusabatwa nechirwere cheCovid-19. Dambudziko rechirwere chemalaria rapfunya chisero muZimbabwe zvichitera kufa kwevanhu vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nevatatu. Dunhu reManikarendi ndiro rine vanhu vakawandisa vanosvika makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vashaya nekuda kwechirwere chemalaria. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakabatwa nechirwere chemalaria kuManikarendi vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 123,522. Bazi rezveutano rinoti nyika yose vanhu vakabatwa nechirwere vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana nerimwe ane mazana maviri negumi nerimwe kana kuti 341,211. Chiremba mukuru mudunhu reManikarendi ari kudivi rekudzivirirwa kwezvirwere zvekuta puriranwa Dr. Munyaradzi Mukuzunga vanoti vanhu vashaya ava vakawandisa zvichitariswa kana kuenzaniswa nemamwe makore apfuura.
Gore rino tine vanhu neuwandu unoita 123,522 vakarwara nechirwere chemalaria. Pari zvino tane vanhu 98 wafa nechirwere chemalaria muManikarendi province. Pari zvino tiri kuita zvatagara tichiita zvekurapa vese vanenge varwara nemalaria nokukurudzira kuti vanenge vanzwa masymptoms emalaria vaende either pakliniki chipatara kana kuvatoti mavillage health worker ari pedyo navo kuti vatestwe kana vaonekwa vane malaria vorapwa malaria.
Dr. Mukuzunga vanoti uwandu hweurwere hwemalaria hwakanyanya kuwandira kunharaunda dzakaita seNyanga, Mutasa, Mutare, Chipinge neBuyera. Vanoti chinopa kuti chirwere chemalaria chinyanye kutekeshera kudai inyaya yekuti mimwe misha inoramba kupa vashandi vezveutano mukana wekuti vafirite hutunga kana humutu gore negore. bazi rezveutano rinotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemalaria vave kuderera. Mune imwe nyaya, Dr. Mkuzunga vanova nhengo yeCOVID-19 Task Force kuManicaland vanoti hurumende yainge yavhara mizinda mitatu yaishandiswa kuchengeterwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 mudunhu reManicaland, inoti Mutare Teachers College, Marymount Teachers College neMutare Polytechnic. Vanoti danho iri rakatorwa sezvo zvikoro zvatarisana nekuvhurwa chero nguva. Chiremba mukuru kukanzuri yeguta reMutare, Dr. Anton Mutara, vaudzawo Studio 7 nhasi kuti vamwe vagari havasi kutevedzera kurudziro iri kupiwa nevezveutano kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19.
Chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu tisapotsera mapfumo pasi kana kutaridza kuti hatisisiri nehanya nedambudziko reCOVID-19. Ngatingwarirei, tinyanye kusimbisa kuti tishandure mararamiro atanga tichiita, nekuti chirwere ichi chicharamba chiinesu. Ende tinofanirwa kutora matanho ese atingaita kudzivirira kuti tisabate kana kuparadzira chirwere ichi cheCOVID-19. Inguva yakaoma kuti vanhu vanenge vagara mudzimba kwenguva yakareba zvekuti vanenge vakufungwa kuti regai tisununguke tiinde hedu tiite zvataisiita mazuva ese. Asi iye zvino izvi hatichadaro, nokuti ichatova chinhu chataa kurarama nacho dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Iri nzira yatinofanira kutoti tichitochinja mararamiro atinoita nemaitiro atachiita kare.
Dunhu reManicaland rine vanhu vanosvika gumi vane chirwere cheCOVID-19 pari zvino, uye vamwe vaviri vakapora. Vanhu vari kuongororwa chirwere ichi vakabva kune dzimwe nyika vari muquarantine izana nepfumbamwe kana kuti 189. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Mutorwe nhau akaita mukurumbira munyika, Grace Mutandwa, aradzikwa nhasi kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Mutumbi wake waradzikwa nenzira yekupiswa kana kuti cremation, sekuda mufi asati afa. Tandwa akashaya musi wa1 Chikunguru mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Mutandwa akashanda kuFinancial Gazette uko aiva nechikamu chinonzi Chilling Out. Mufi akashandawo kuSunday Mail, New Zealand pamwe nekumuzinda weBritain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter, My Child, The Power and the Glory nemamwe. Asiya vana vatatu. Hurumende yeBotswana iri kukurudzirwa kuti itange chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro ekushanda nekugara munyika iyi nechimbi-chimbi, sezvo ruzhinji rwevanhu ava rune mabasa akakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nemumiriri weFrancistown East mudare reparamende muBotswana vaHonest Buthibili pamusangano wekuongorora kushanda kwematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kupararira kwaCOVID-19 muFrancistown muBotswana. Vabhili vati zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvikuru kwazvo zveZimbabwe zvine makore akawanda zvichibata basa guru kwazvo mukusimudzira upfumi hweBotswana. Vanhu vanobva kune dzimwe nyika kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vanobata basa guru mukusimudzira upfumi hweBotswana, nokuti ndivo vanotifudzira mombe dzedu nekuita mabasa akawanda munyika ino. Kunze kwekusimudzira upfumi hweBotswana, vabhili avo vanomirira nzvimbo iri chinhambwe chemakiromita makumi mapfumbamwe kubva mumuganhu weBotswana neZimbabwe vaudza Studio 7 kuti urongo hwekupa magwaro ekuti vanhu vagare nekushanda zviri pamutemo hunogona kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Tinoziva chose kuti kuZimbabwe kune nzara, saka vanhu ava vachagara vachitizira kuno uko kwavanowana cheuviri. Mashoko avabhili aya atsigirwa nemeya wedhorobha reFrancistown muBotswana ava kuti Sandra Disiho, avo vati vanhu vari kupinda munyika iyi zvisiri pamutemo
varikudzosera shure hondo yekurwisana necovid-19.
Vatu vava tsvangwenhle vahavatsana mutoropo afranzangana hari vatswara
panguva ino yecovid-19 vanhu vanopinda munyika zvisiri pamutemo vanosungwa nemapurisa. Kana vasungwa, hurumende yakafanira kuti iteste vanhu. Izvo zviri kuita kuti tishandise mari yakawanda mukuita izvi pavanhu vanoita madiro ajojina mukupinda nekubuda munyika ino.
Studio 7 akwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana pakurudziro yaitwa nevaviri ava. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vanomen muJakachira vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo ruzhinji runogara ruchiita wakitsira gonzoani muBotswana. Nyanzvi munyadzi dzokudyidzana pakati kwenyika uye varugweta rakazvimirira vaSamuel Masango vanoti urongwa uhu unogona kunge uchibva muzvibvumirano zvakaitwa pakati penyika mbiri idzi mukutanga kwegore.
Ndiwo mutemo basics of the law of contracts, you know, tikana mapindirana an agreement yakadero is binding. You know, normally munogona kuzoita mutemo wenyu in your country as a follow-up nemakuita inonzi domestication, so that mutemo amoita unofambidzana neunogowafambidzana neagreement yamemaita.
Studio 7 ana kwanisa kunzwa kumuzindo weZimbabwe muBotswana kana paine zviri kurongwa nenyika mbiri idzi. Asi nyika mbiri idzi dzakasaina zvibvumirano zvinomwe muna kukadzi gore rino pamusangano wechipiri weBotswana Zimbabwe biannual national commission uyo wakaitirwa mudhorobha remau iro riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero enyika iyi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasungwa pamusangano uyu zvinosanganisira kushandidzana mune zveutano, mitambo, kufambiswa kwemashoko, mabasa uye dzidzo yemaoko nezvimwewo. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana maviri zviri kugara muBotswana, vazhinji vacho vakapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti yaendesa mauto akawanda kuguta guru renyika iyi zvichitevera kuputika zvakare kwerimwe bhambu rakuvadza vanhu vanodarika makumi maviri. Hapana achabuda pachena achizivisa kuti ndiye akonzeresa kuputika kwebhambu iri, kunyange hazvo paine kufungidzirwa kuti izvi zvaitwa nechikwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi kuitira kuti matunhu anotaura rurimi rwechirungu ange achizvitonga. America ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCovid-19 kudarika dzimwe nyika pasi rose. Nyika iyi yava nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana masere ezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19 icho chinokonzerwa neutachiwana hwecoronavirus. Mashoko anotevera anoburitsa mashandiro ezvinhu muAmerica. Nhasi America iri kupemberera kuwana kwayo kuzvitonga ichirangarira zuva remugore ra1776 apo vamiriri venzvimbo gumi nenhatu idzo dzaive pasi peGreat Britain vakanyorerana chibvumirano chekuzvitonga kubva kuutongi hweGreat Britain. Apo ndipo pakatanga zviri pamutemo hondo yemakore manomwe America ichirwira kuzvitonga. Asi chimwe chiitiko chakakosha mugakava raivepo chakaitika musi wakubvumbi 1775 apo pakatanga kurwisana mauto ekuBritain nemauto emuAmerica mudunhu reMassachusetts. Pfuti yakatanga kurira musi uyu yakazozivikanwa nepasi rose sepfuti yakarira ikanzwikwa nepasi rose sezvo yakaratidza shanduko yaizobva mukubudirira kwaAmerica kubva muutongi hwenyika yainge yakasimba zvikuru pasi rose. Mushure meshanduko iyi, kufunga kwevanhu vakasununguka kwakavatsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Izvi zvinosanganisira kuvambwa kwekereke yeAnglican Church, kusununguka kwemunhu wese, uko kwakatambirwa nekukurumidza nematunhu aimbove pasi peBritain. Zvakakosha zvakaitika waive hukama hwehurumende nevanhu vainotonga, uwo wakachinja zvikuru mumatunhu emuAmerica. Hutongi hwaibva pamusoro huchienda pasi hwakabviswa pakava nehutongi hwematunhu hwaisarudzwa neveruzhinji. Veruzhinji vakatanga kuva nechekuita nemashandiro edzihurumende dzematunhu avo, uye vanhu vakawanda vakatanga kuwana kodzero dzekuvhota uye kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika. Nyika dzemuEurope dzakazvionawo. Nyika dzaive pasi pemadzimambo pamwe nemadzimambokadzi dzaishuvira zvikuru kukundikana kuAmerica, asi vaipikisa utongo hwemadzimambo nemadzimambokadzi vakaonawo kuti shanduko yakaitika muAmerica yaikwanisa kubvisa dzihurumende pazvigaro uye kuti munhuwo zvake akwanise kupinda munyaya dzekutongwa kwenyika yake. Mugwaro rekutara kuzvitonga kweAmerica, Thomas Jefferson akanyora achiti vanhu vose vakatsikwa vakafanana. Mashoko aya akaita kuti vanhu vatsigire kuzvitonga pamwe nekurwira rusununguko rwavo munyika dzinoti Netherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti uye pasi rose. Mashoko ava Jefferson akashandiswa mugwaro rekuzvitonga rakaitwa muFrance. Mashoko ava Jefferson zvakare akafadzawo vatungamiri vakaita saSimon Bolivar. Izvo zvakaita kuti vadzvanyariri vapikiswe nenzira dzakabudirira munyika dzemuLatin America. Makore mazana maviri apfuura, Marquis de Lafayette, rimwe remagamba eshanduko muAmerica, akati hunhu hwakunda hondo, nyika yasununguka zvino. Zvinoreva shanduko yemuAmerica zvinoratidza kuti zvakabata pasi rose uye zvinoramba zvichiyemurwa muzuva ranhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Grace Chitowa, avo vakatanga ivo kambani yekubatsira vanenge varwarirwa nehama dzavo kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kambani inonzi chii uye zvekuti zvii zvavanenge vachibatsira nazvo.
So ini zita rangu ndinonzi Grace Chitowa, kambani yedu inonzi Caring Companions.
Mungatitsananguriro kuti kambani yenyu iyi inoita nezvei?
Basically tina chiremba machiremba atinawo. Saka machiremba aya vanogona kuti kana munhu achinge afona achida kuonekwa nachiremba vanogona kumuvhizita vachienda kumba kwa ndo anonzi mahouse calls. So basically tine vanhu vatikabatana navo, malabs nemapharmacies. So what we do is munhu kana achida service ya doctor, maybe munhu arikungonzwawo kana kuti BP yakwira o haasi kunzwisisa zvaari kunzwa, anogona kufona kana masymptoms ataura asiri very connected to zvinhu zvecovid. Doctor vanobva vaita maarrangements naye, votora address yake neinformation tomuvhizita tonomuoneko within an hour or 2 hours depending nesurrounding yavari. Doctor anonomuone ikoko, if there's anything that needs to be done, any treatment plan, everything is done and sort pasina patient kuti iuye mutown since kuri kunetsa kufamba because of my COVID restrictions.
Saka muri kushandira muri kupi uyezve mungatimi kambani yenyu yakakura sei?
Chikwata chedu pari zvino since tiri kuzvitanga zvichiri pafoundation stage, tiri based muno muHarare entirely. So it's Harare, the surrounding areas. We actually did a 20 kilometer radius yatikati tatombotanga naye. Tine practice mucity center kudhuze nekune kuma avenues, ndokune main practice yedu. But what we're doing is vanhu vanenge vafona vachida kuonekwa within 20 kilometer radius, chiremba anogona kunovaona right away.
Mungati vanhu vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi tichitarisa kuti pari zvino vana mukoti navana chiremba vakaramwa mabasa?
Tiri kuhope kuti vanhu vanofanira kutochigamuchira zvakadaro. zvakanaka. Chinobatsira especially kune vanhu vakawanda because the transport fuel iri kunetsa. Zvinhu zvese izvozvo zvima factors anobata kune munhu. Nyongwa munhu ari kurwara. Kudadzi nyongwa munhu hama yake kana kuti mwana ari overseas. Mai varwara vari kumba, mai vanogara kuGlenora kana kuti kuHighfield. Vapinde mutown vanoona chiremba havasikwanisa kuona chiremba. Nyongwa kudava nemota hapana fuel. Saka chirongwa chakubatsira especially vanhu vechikuru vanogona kuti vanoda rubatsiro rwakawanda kubva kune vamwe vanhu risaround. Vanogona kuchiona rubatsiro ipapo ipapo. Zvinhu zvese zvichiya pavari pasina iyo kuti ivo vafamba.
Saka vanenge vachida kushandisa chirongwa chenyu ichi vanokuona ikupi uye zvetomboti vamwe vari kunze kwenyika vanogona here kubhadhara ipapo pachivhitivhiti kana kuti ndinofamba sei.
Kune vanhu vari kunze kwenyika vakaenda pa website yedu inonzi Caring Companion vanogona kuti kana vaenda pa website ipapo vane pane payment information iripo. So basically vanoita information yemunhu wavada kuti anovhitirwa anonoonekwa. Vaisa information yavo ipapo pane also manumbers aripo futi also a WhatsApp kana vachida kuti decide kuti vaite communication via WhatsApp kana iri WhatsApp call or even WhatsApp message inobva yaonekwa ipapo. Mapayment kana mari iri kuno kuZimbabwe eco cash or bank transfers or even cash yacho inoita or even chero vachida kusenda world remit inogona kuita zvakare uye mukuru.com inogona kuita. Tiri kutsaya kuti titsvage vamwe vanhu vari kunze kwenyika vatinogona kunyatso associate nawo kuti tinyatsogona kushandisa zvakanaka mavisa nemamastercard. So izvo zvinhu zviri pamberi zvichiri kuuya zvichiri kubikwa asa zvanyatso va pamwe chete pa website yeriyo. But vakaenda pa website vanoona ma information yema contact information ekuti vagone kunyatsobvunzisa zvakawanda nezvazvo.
Taurai zvakare kuti website yenyu inonzi chii?
Website yedu inonzi Caring Companion.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kukambani yenyu vanokuwana ikupi?
Pari zvino vanotiona pa number dzepa WhatsApp. Vanondibata pa WhatsApp. Ini ndinonzi Grace and WhatsApp number yangu is 0772 765 085. Chadzokorora zvakare +263 which is the Zimbabwean code and 7276508. Okay, WhatsApp here number here that ini is strong ndinonzi Grace e +263 772 765 085.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Aiwa maita zvakanaka. Ndinodaira kuti vese vari kuteerera vachaonawo mukana uyu wamuka wokuti vagone kushandisawo uyewo kusapota vari kumba mune zveutano hwavo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka rekubata munyori wechidiki Alfred Veja uyo ane bhuku rake rekutanga Chinobhururuka Chinomhara rakatsikiswa neFairfield Press mugore ra2019. Bhuku iri riri kutaura nezvamambo Zungunye uyo aishungurudza vanhu vake kuburikidza nekupamba zvipfuwo zvavo, utsinye, unyire pamwe nekutonga nedemo. Zvakazotora vechidiki kuunza shanduko nekugadzikana munyika yamambo Zungunye. Bhuku iri rakanyorwa richitarisa nguva yekunge varungu vasati vapinda munyika, nyika isati yarohwa nenyundo. Mukoma Alfred Veja, nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu kuno Studio 7.
Ndinofara zvikuru kuve muchirongwa chenyu mukoma Jonga.
Mukoma Alfred, mungatiudza pamusoro penhoroondo yenyu kana nganonyorwa iyi Chinobhururuka Chinomhara?
Sanyanduri ndakadzamisa pfungwa ndokutarisisa marudzi ari munyika dzakatsaukana ndikaona kuti marudzi mazhinji arimo kune kwaakabva. Vamwe vakauya kana kusvika kwavari nhasi uno nokuda kwekutsvaka ugariko huri nani, vamwewo nekuda kwenzara, urwere, hondo, kutiza dzimhosva uye utongo hwekumatongo. Izvi ndizvo zvakandisvitsa pakunyora nganonyorwa ine chekuita nokubuda uye kupinda kwavanhu munyika dzepasi chigare. Vavariro iri yekuti mhomhoi dzose ndangariro kumashure iwone mararamiro aiitwa nevakuru vedu vekare nekuziva zvezvimwe zvezvikonzero zvakapa kutama kwana Soro Jena avo.
Imi muri kubata araramo yaiitwa nemadziteguru, ndiani angainzwisisa mukurarama kwanhasi?
Kune vamwe vane raramo yakafanana naiyoyo nhasi uno, saka ngatizvizive kuti nzira yatiri kufamba nayo iyi pane vakapfuurawo nepairi vakatodarika. Hapana chinotiwira chisina umbowira vamwe.
Chii chakakusundai semunyori wechidiki ane makore makumi matatu nematanhatu kunyora ngano nyorwa yepasigarei?
Ndakaona kuti mukurarama kwedu kwanhasi vazhinji havakwanisi kupa nhoroondo yekwatakabva, zvikuru samazera echidiki, tsika nemagariro evatema epasichigare zvese zvakapotererwa kudurunuro. Izvi ndizvo zvakandipa pfungwa dzokudzosera ndangariro kuupenyu hwepasichigare kuburikidza nokubvunza vatana uye kuverenga magwaro enhoroondo dzechinyakare. Tinofanirwa kuziva matongerwo enyika vachena vasati vauya muAfrica uye mararamiro evatema panguva yakudhara pasi pasati parohwa nenyundo.
Makasvika sei pakupa bhuku renyu musoro wekuti chinobhururuka chinomhara?
Chinobhururuka chinomhara musoro wakagukuchira tsanangudzo yakakosha munhoroondo yemararamiro evanhu munyika yepasi chigare. Nyanduri yakabuda nemusoro uyu achida kuburitsa pachena kuti muupenyu hapana chisingaperi, ingave nhamo kana rugare, mafaro kana kusuwa, kushungurudzika, kunyunyuta kana kuchema, zvese pane nguva yazvinosvika pakupera. Tichitarisa mune zvanhasi uno, musoro webhuku uri kutipaiwo chidzo yekuti tisazvidya mumwoyo nezvinotitambudza, uye uri kupa yambiro kune avo vanozvitutumadza nekuzvipembedza nekuda kwemararamiro avari kuita pane ino nguva. Nekuti kana nguva yamwari yakwana, mangwana inopfuma yava mhindigari ikazosara yave paivepo.
Saka iro bhuku renyu mukoma Alfred Vezha riri kutambirwa sei neruzhinji rwevanhu?
Bhuku harisati rasvika kuruzhinji rwevanhu sezvo rakatsikiswa kunze kwenyika, asi ndinovimba kuti munguva pfupi iri kutevera chaunga chinenge chozipirwa nemutakunanzwa wengano nyorwa iyi.
Nhoroondo yebhuku renyu mukoma Alfred inogona kuonekwa nevamwe senhoroondo yezvematongerwo enyika, vanhu vachitiza munyika vachienda kudiaspora. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Maonero nemafungiro anosiyana mukoma Jonga. Nyanduri achinyora ngano nyorwa iyi haana kuinyora aine ziso uye pfungwa yezvematongerwo enyika hanhasi uno, asi kuti yepasi chigare. Nekudero tinozviisira kuvaverengi kuti vatipe maonero uye mafungiro avo.
Kune vanoda kuverenga bhuku renyu vanoriwana papi?
Pari zvino bhuku harisati rave kuwanikwa mabhushopu emuno munyika yedu yeZimbabwe. Kune vese vanoda kuverenga nhapi tapi, ziramba waravira ringanonyorwa iyi, bhuku ravo vanoriwana paindaneti paAmazon.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Alfred. Manga makateerera kune munyori Alfred Vezha uyo akanyora bhuku rake rekutanga chinobhururuka chinomhara. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 625, vafa vachiri vanomwe. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika, Grace Mutandwa, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Tabva tasvika kumagumwa echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA ndeve.